Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanya-nyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa nezuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitburo vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu nava Robson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Tinzwe pamire bato ravo.
Sepato reZANU-PF zvinotifadza nekutisimbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidiwi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvinoshuvirwa nevana veZimbabwe zviri kufambidzana.
Asi kakunonzi vanhu vaichityidzirwa zvemhando yepamusoro kwagutuko kuti muzohwina kudai, munoti iwo nemashoko iwawa?
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti imwe nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Zvandaita imomo ndini ndoga ndinozviziva nemwoyo wangu. Saka ani hazvokuvhundutsirikwa dzinenge dziri nhema. Dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro potse potse taisatozovhoterwa. Chinoitwa ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita maprogiramu anenge achiindisa nyika mberi Uye opposition anongoona kuti chavo izvezvi pavagasta havana chavanokura kungokonana pachinetsa shungu chaidzo nekuti Zimbabwe ende mberi havana.
Tarisirowo yenyu sebato kwagutuko zvamahwina kudai yava ipi?
Isu tichibva kwagutu takuda kuti tindokunda zvine mutsindo muna December kuBulawayo kuti tichinda tichindogadzirisa zvakakanganiswa muAugust kuBulawayo tikunde vanhu vashare vanhu vanovatungamira vanovashandira vachivaitira zvakanaka vachiendesa nyika nenzvimbo dzavari mberi izvozvo zvinokwanisikanisa nopf party.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano pf Vafarai Marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise Makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi.
Sematauro ari kungoita munhu wese zvabuda musarudzo izi zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhanho yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanyanyanya kumaruva ndokwatinoona kuchitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki.
Saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi?
Nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira kuti panofanira kuti pagariwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudzwe tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo. Saka naizvozvo isusu tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzichange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka uye iri fair and free.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise Makwananzi avo vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei Masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. VaJeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwaChabwino kushamva nezuro kwakare asi vatapfumanei Masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsa nyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl-Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima varisa chigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichokwadi, chekutanga, tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuizira ikoko nenyaya yehondo iyi. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nemamiriro nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka maclimate smart agriculture ndo kwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru changa anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti ivhu redu inenge risina kumira mushe, mvura inenge iri shoma, chii chatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoitawo zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maorganika. Makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks, vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizviplese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muhukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetables dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti munisadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka, zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, angaita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achitiunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonzwiwe kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima varisa chigaro webhodhi reada vaIvan Craig vari parunhare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 and 29, Chris G nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. Ngatinzwei hurukuro yaita na Taboka Ncube we Studio 7.
Kubatira tunongo batira watenge takwanisa mara meja pini takwanisa hari zinio tuno kafu kutoa ni ande demi tuno batira wamene endi kuseka karani matira zuka
e vanu sofa vama batira ndeve kupi
right ishinsu tunongo na kuzungu toa zaganyanya ni vanu arumati e vanu arumati sometimes we tend to forget them kuti vanu amutu mese kuti vanu amingo ashuru amingo auto ni mbingi like that after making conversation na wunyote realize that we want to go to the market. So normally, you know, for the one money, the one max problem, the one that we want to go to the market.
Chi chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai.
So I've been following my videos and I've been harder to get to know. You know, sometimes it doesn't need you to have a million people to show my telephone. Even a dollar to make a difference. So some of the people, I mean, that's even like a big dollar to buy stuff like that. I mean, I remember that child will say that those guys are able to watch it. I mean, the one child will go pay that. So I realized that even if you show me that we have, you can actually help someone. And at the last of the time, the thing was over to see the mayor, the family, the people who put it in the house. Couple of laughs, the cashier, the couple of women to the
Saka mune sangano kana kuti zvakamira sei.
Right, it was me the captain in Wamu Paravia the battle now, but I'm the Sangano actually Facebook one or for me card not to know who's actually myself. So at the Kathy Bitawa at the organization for the people of Colombia, but I'm the come for one of the guys that you can get to this. Some of the guys who are able to get individual, the best for one of Palani, Padua, or something like that, but then you can carry, you know, look people who could move maybe.
Vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai.
Right, what I can say is, of course, the impact of the social media. Like, you know, I just can't do connection or screen social media.
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa here zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamurikuita nayo. Kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata ise.
Number 0 7 7 7 5 2 7 5 1 0 7 7 2 7 5 2 7 5 1
Avo vange vari va Chris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange vari parunare kubulawayo na Tabuka Ncube we Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum.
Yesu Simba rangu, muri
Simba rangu, muri Simba rangu, unodipa Simba.
Manera kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe chechirongwa chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
Pa Studio 7 vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipindo uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudai chokwavo kwakasiyana vamwe vakataurwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Timoti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubvekinhai vakatumwa neshokuripira vari kufamba naro ndoda kuzivisa ipapo ndibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipindure mubvunzo wabvunzwa na mukoma Andrew Charekwa kuSpinge uko. Vabvunza mubvunzo wakanaka kuko sei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungozwa mazita akasiyana siyana vakasarudzwa nani vachiita izvo kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namazita avo vakatizvo vana Pauro zve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene nana Bharanabhasi nana Timotheo nevamwe kuko sei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani futi vakadanwa nani. Soko raMwari rinotidudzira zvakanaka uri zvikuru kuti vaparidzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nekuti tinozova kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vari kunoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachirayira madhimoni zarenyu asi avadzivisa asi Jesu anoti vairayire zarakanzi nerenyu kanzi vaifanira kuti vadzidzi nekuti vamwe vamwe vedu saka unodzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko raMwari rinotaura kwazvo kuna Ruka chapter 13 pamusoro wemashoko uripo vana makumi manomwe vanotongondoparidza kundoparidza nokuporesa pawani shure kwaizvozvo Ishe wakati akagadza zvevamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abuditse vabati vazhinji pakucheka.
Mushoko raMwari mune dudziro here Pastor Moyo?
Shoko raMwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududzwa kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko raMwari vachiparidza vhangeri raJesu Kristu sezvatinoziva kuti Jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na 20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhuka nzira yomwana kuvana mweya mutsvene kududzwa kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko raJehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memunda uyu vanhu vakawanda zvikuru sezvatinoziva shoko raJehovha Mwari rinotaura futizve kuna Johani chapter 15 pamuzambiringa Jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isu tiri matavi kwakuti matavi ose ari muna Kristu anofanira kuita basa raKristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakatuma zita akasiyana siyana izvo zvisakudyai mwoyo nokuti nemuwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwe umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri kuti Kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko raMwari riende mberi ndosaka muchiona shoko raJehovha richitekeshera vanhu vachiwanda vanotoparidza vashoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko raMwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi kanzi regai masawi nezvo zvikurirani kuna Matthew chapter chapter 30 verse 20 and 30 paka vane zviyo zvakamera kuti mukurarama kunamata kuvatsvene kavaposto ipapo munogonawo kuona nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe gwaivo vari mapere asi vanhu vakafana iwo vakafana masi kunonzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndikristu saka vaparidzi vanofa kuti vawande sezvamunonzwa kune rudzi rwakanga rwejobho wana Koniriosi kwakatumwawo napita vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana sivo vakagadzova muhanu vaapostori kukutsokora mwari ende mberi saka vapostori vachavaramba vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi kushoko rajehovha rinofa kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa
tinotenda Pastor Richard Moyo netsananguro yavatipa ndipo panoperera chirongwa chanhasi tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheDynamos chapinda pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinhano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova chicken in 2-1 ndokupinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinhano chechipiri asi chakaenzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurayiridzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Chigove ndiye arungofanorayiridza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 muBaba Field Stadium. Bosso iri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence ndokomana uye nenyaya yekudherera kana vachitamba nemateams ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asi Ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku Trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yadha yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete wange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uriko nechitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemuSouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri nde Jordan Zemura weUdinese kuItaly, Brandon Galloway wePlymouth muEnglish Championship, Tide Jadebe weHouston Dynamo kuUSA, Munashe Garanganga weSheriff Tiraspol kuMoldova, pamwe naAdmiral Muswe weExeter City kuEngland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carriott.
Naiyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Morara zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisendaba kuVOA Ndebele.